nhlangano yodzidzite full executive ne full technical team tiite review magemesa atamba so far tonoti chichiri kunetsa especially technical team inofanira kutipa report the head coach wotaura kuti problem yake ndeipi parikonzeresa zvese zvichichi kuti tive neperformance yakadai saka mihlangano yondo usatibatsira kuti chichi yatofanira kuzoita mihlangano yoti kuita mangwana bcause tatoudedzera kuti tiite nekuchimbidzika bcause zvinamira musho
totarisazve kuti nezuro takanzwa kuti pakaitika mhirizhonga apo pakapera mutambo wenyu nechikwata chetriangle vatsigiri vachiti ivo vanga vasiri kufara nemumwe wenyu ari kupomerwa zveuroyi kana kuti ndezvei hatisi kunyatsozivisa zviri kufamba sei
izvozvo zvakaitika bati ndikuona fanenge tikaridaro bhora redu takunangana uroyi kunze kuti tigadzirise bhora redu riite zviri rit tinge tatarasika nokuti yeye vakaita vakati ndo nogona ngo uri kuroya team but chinoshamisa ndechekuti iye is one of our executive members akaroya team anobenefita pai bcause zvive zvakureva kuti tatadza seexecutive
vamwezve vatsigiri venyu vari kuti imi sevatungamiri vechikwata munofanira kunge makatarisa kuti mutenge vamwe vatambi vanotsiva avo vamakatengesa imi pane zvamuri kuita here kutsiva vatambi vakabva kuchikwata chenyu mwaka uno
isusu tingati kutengesa kwatakaita vatambi chekutanga ndechekuti mutambi akatamba bhora akadiwa neimwe timu muno kana kunze vachimuofa zviri nani mutemo unoti hatigone kumurambidza kuenda ndo chekutanga chechipiri isusu hatitsvagire coach maplayers anotsvaga ega maplayers ake anoda kutiunzira ndo maplayers angu andiri kuda kana auya nawo chedu isusu kutora maplayers aataura togara navo pasi towirirana navo tomutengera maplayers zvinove ndizvo zvinhu zvatakaita takamutsvagira maplayers aida aiti atsive maplayers akanga aenda